manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 3, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwauya nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvine zvichipanya yeCovid tine dzatarapi panapa tatichispreya pambare musika bus terminus. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kuspreya dzinosanganisira idzo mashopping center, mabus terminus, mambare hostels, mahostels anogara vana vana tichagarika materirini tichange tichipinda muchispreya futi.
Zimbabwe inopinda muzuva reshanu mapurisa achifirita musika wembare senzira yekuparadza utachiwana hwecoronavirus iyo yabata vanhu vapfumbamwe uye kuuraya munhu mumwe chete muZimbabwe.
Mushuwa zvo vanhu vanga vhara mabhawa isusu toda umaduru vanhuvhara mabhawa zvinofamba seizvozvo izvo vafu vatopedza mazuva ese achiita sei vafu vatoita sei izvo zvindirubva mumhanisiwa nemasoja uri mapurisa abvasera abvati ndoita sei. It doesn't make any sense. Indoda kungotenga bhiya nokudzovera kutendwa wangu zvapera.
Mapurisa orambidza kutengeswa kwedoro achiti zviri kukonzera kuti vanhu vaungane. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti vanhu vakamboongororwa vakawanikwa vasina coronavirus vaongororwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva reshanu nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vapfumbamwe muZimbabwe uye kuuraya munhu mumwe chete Zororo Makamba. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumashanu nezvishanu. Pasi rose vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vari kumanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere ichi. Matano aya ari kutorwa pachityirwa kuti vanhu vanogona kufa nechirwere ichi sezvakaitika kubva muna 1918 kusvika muna 1920 apo pakafa vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nechirwere chefluenza. Senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus nhasi motokari dzinoshandiswa nemapurisa kudzivirira mhirizhonga kuburikidza nekumwaya mvura inovava muvanhu dzaswera mumusha wembare muHarare dzichipfapfaidza mishonga pamusika wembare. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashomanana vanga vari pamusika wembare nenzvimbo dzakatenderedza musika uyu vamhanya vachitiza apo vaona motokari dzemawater cannons dzezetarapi vachifunga kuti dzange dzauya kuzovapfapfaidza mvura inovava. Asi izvi handizvo zvazoitika. Motokari idzi dzange dzichishandiswa nekanzuro yeHarare nezetarapi kudira mushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus pamusika uyu nenzvimbo dzakatenderedza. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo motokari idzi dzichizivikanwa nokuita rimwe basa kanzuro yavo yaita mushandira pamwe nezetarapi kuitira kuti motokari idzi dzishandiswe kurwisa kupararira kwecoronavirus iyo yapararira pasi rose.
Tinogara tichishanda tese panyaya dzakawanda kusanganisira tinge tapinda munyatwa dzekorera dzetyphoid iko zvinezvi tiri panyaya yecovid tine dzatarapi panapa tatichispreya pambare musika bus terminus. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kuspreya dzinosanganisira idzo mashopping center, mabus terminus, mambare hostels, mahostels anogara vana vana tichagarika materirini tichange tichipinda muchispreya futi kuti vanhu kuti tinge tichiuraya utachiwana hungakunge huiwo huchikonzeresa chirwere checovid.
Vati vacharamba vachishanda nezetarapi kudzamara vakunda chirwere checoronavirus. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Zimbabwe Republic Police yabatana nekanzuro yeHarare nechinangwa chekuchengetedza utano hweveruzhinji zvikuru sei panguva ino apo nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zvika ndosaka maona kuti mapurisa vapa dzimotikari dziri kufamba kuno kumbare musika kukopakabhana nana Market Square nezvimwe nzvimbo dzese dzemuHarare dzinopinda veruzhinji kuti dziitwe yatinoti pachirungu fumigation. Saka toda kuti veruzhinji vakoshese nyaya dzeutsanana vasarase marara pese pese vaobserve zvakanzi social distance pachirungu vaiobserve kuitira utano uyezve vanhu vaterere mutemo panenge pachitaurwa kuti mapurisa ari kufamba achiongorora kuti zvakamira sei vanhu vanzane nemapurisa vasaite misikanzwa.
Mumwe mugari wemumusha wembare amai Margaret Tangwena vati vafara chose nezvaitika vachiti utano ndiwo hwakakosha. Vati zvakaitwa zvekumbovhara musika uyu kuti ucheneswe zvinhu zvakakosha sezvo achizoshandira pakachena.
Yezvazvo mari tinoida kuti kasvika utano kuti tinohuda, but for now kanga tingoite zviriko chete. Utano ndo hwakakosha kumunhu, ndozvandinokurudzira.
Mumwe mugari wemumbare vafara ijera vati vafara nechirongwa chekanzuro yeHarare nezrp.
Zvakanakira kuti isusu tinozvishandirawo muno mugari, but tinozovhurirwa kushanda nemakacheno atizowanika watinei tichiwanika tichibatirira utachiona huriko mazuva ano. Ndozvazvakanakira kuti zvinhu zvinenge tine utano wakachengeteka.
Zvichakadai vachide mevazivisa kuti kanzuro yatanga kugadzira zvibhorani zvakafa muguta mushure mekunge yawana rubatsiro rwezvekushandisa kubva kuunicef. Vachivo vatanga kuendesa mvura kunzvimbo dzisina mvura muguta senzira yekuona kuti munhu wese awana mvura yekushandisa kugeza, sezvo zviri izvo zvinokurudzirwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Tine mauta bowsers ari kuenda futi kuvagari achiendesa mvura. Tiri kuisa zvekare matengi ma5000 liter tanks munzvimbo dzakasiyana siyana dzosanganisira madistrict offices, pamashopping center, pazvipatara zvekanzuru kuti vagari vakwanise kunge vachiuya vachiwana mvura vachichera mvura ipapo.
Pane vanhu vapfumbamwe vabatwa necoronavirus munyika, uye munhu mumwe chete Zororo Makamba akashaya mwedzi wapfuura. Pane vanhu 315 vakaongororwa chirwere ichi, uye 301 vakawanikwa vasina chirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa ari kurambidza vezvitoro kutengesa doro senzira yekuedza kuti vanhu vasaungane panguva ino apo hurumende iri kurwisana nechirwere checoronavirus, asi izvi zviri kushorwa nevanhu vakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anonzi ari kurambidza vezvitoro munzvimbo dzakawanda munyika kutengesa doro panguva iyo mutungamiriri wenyika akatara kuti vanhu vange vari mudzimba senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri semapurisa sezvo vanhu vakange vave kuwanza kuungana pazvitoro zvakanzi zvivhure mikova yazvo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutenga zvokudya pamazuva 21 chete nyika yakavharwa.
Zvakaitika nezuro ndezvekuti masupamaketi anga akavhura achida kutengesera vanhu kudya. Pakapinda vanhu, kune vanhu vaionekwa vachitenga hwahwa voenda vonomwira mudzimotikari, vamwe vaita zvimapoka poka kana kuti zvikwata. Saka vanhu ivava vanga vakunetsana nemapurisa. Tikataura nevakuru vemasupamaketi vatoti mamanagement tikamisa kutengeswa kwehwahwa nezuro nyika yese mumasupamaketi.
Asi danho ratorwa nemapurisa iri rashorwa nevamwe vanwe vedoro vakaita sava Mike Paspanojga, avo vanogara mumusha wemabhuku muno muHarare.
Musha wazvo vanhu vangavhara mabhawa, isusu todawo maduru vanovhara mabhawa. Zvinofamba sei izvozvo? Izvo vafu vatopedza mazuva ese achiita sei? Vafu vatoita sei? Izvozvi ndirubva mumasiwa nemasoja uri mapurisa abvasera bhati ndoita sei? It doesn't make any sense. Indoda wangu ungotenga bhiya nokudzokera kuteni kwangu zvapera. Iwo woti hanzi murutsvange ipanze kutenga doro nokubuda nokuenda.
Mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati vari kutambira danho ratorwa nemapurisa iri.
Kumiswa kwekutengeswa kweduru nezvimwe zvinodhaka kwaitwa nevemutemo kunoenderana nedzimwewo nyika, apo nyika dzose dziri kuedza kudziviridza kupararira kwechirwere checoronavirus COVID-19. Saka naizvozvo tinokurudzira veruzhinji kuti vateedzere kumiswa kwekutenga kana kutengeserana kwezvinodhaka nedoro, nekuti zvakakosha senyika kuti tinge tichidzivirira kupararira kweCovid-19 kana kuti coronavirus chirwere chauraya vanhu.
Asi vanyati vati vachaongorora kuti matano avangatore ndeapi kubva zvino zvichienda mberi panyaya yekutengeswa kwehwahwa zvichitevera kugunun'una kuri kuitwa neveruzhinji.
Inyaya tirikutarisa kuti nhasi zvakamira sei, tachataura mashoko akafanira kuti way forward ndeipi, tichatarisa nyaya yehwahwa iyoyi. Asi ikaveruzhinji ngavazive kuti mabhaa akavharwa, manightclub akavharwa, saka vanhu ngavagare kudzimba vachengetedze utano, vaite kuti upenyu hwavo hunge hwakachengetedzeka apo tiri kurwisana nechirwere cheCovid-19.
Izvi zvinoyo apo mumwe mukuru wekambani inobika doro yeDelta Beverages, amai Patricia Murambinda, vaudza bepanhau repadande mutande reZimbabwe Morning Post kuti kambani yavo yakabvumirwa nehurumende kuti ibike doro sezvo zvainogadzira zviri zvinhu zvinokosha zvikuru, uye vatiwo murau unoti doro harisi kubvumirwa kutengeswa panzvimbo dzekuti munhu anotenga obva anwira ipapo. Mutungamiri wenyika vaAmazon Mnangagwa vakatora matanho ekuvharisa nyika yose kusanganisira mabhawa nedzisvondo senzira yekuti vanhu vasaungana nesekukurudzirwa kwazviri kuitwa nevezveutano mukuedza kurwisa chirwere ichi. VaMnangagwa vanoti veruzhinji vanofanira kugara mudzimba nguva dzose kusvika vakunda pahondo yekurwisa chirwere ichi, vachiti veruzhinji vanofanira kufambira zvinhu zvakakosha chete kwete kuswerombera zvinhu zvisina basa zvakanyanya.
Kana ada kufamba nokumira kuti fambira kuda kunotsvaka kutenga kana kunotora chikafu kana kunotenga mushonga, kunze kwaizvozvo tinokumbira chose kuti vanhu musafamba, mugare mudzimba. Izvi zvatinenge tichiita tiri kudzivirira kuti chirwere chisapararira mukati menyika. Senzo iri nomutoro uyu uri pana umwe noumwe wedu, muduku, mukuru, mudzimai, baba, mchemberi nharau, makatakura mutoro kuti tirarame.
Sangano reWorld Health Organization rinoti pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu vafa nechirwere ichi pasi rose kubva zvachatanga, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakabatwa chirwere cheCovid-19 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vane hama dziri kurwara vari kuchema-chema zvikuru nekusabatwa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa varwere pachipatara cheGweru Provincial Hospital. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vataura neStudio 7 vatsutsuma zvikuru nekwavati kusabatwa zvakanaka kwevarwere kwavanoti kuri kuitwa pachipatara ichi panguva ino yelockdown. Mumwe mukadzi asina kuda kudomwa nezita rake ati kunyange hazvo hama yake inorwara yange auya nayo yatambirwa aona vanhu kusanganisira madzimai ane nhumbu vange vachidzorerwa kumba.
Pane mukadzi ane nhumbu abva kusenga clinic arambidzwa kuatendwa ikoko, vakamunyorera noti kuti atendwe paGeneral Hospital. PaGeneral varamba kumutarisa ari kuti haasi kunzwa mushe, she's heavily pregnant, saka vamuti vanhu vese vane nhumbu hatisi kuita masikanzi, hatisi kuita machekups, tozoonana palabour chete.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe WECOS mudunhu reMidlands, amai Alice Makata vaudza Studio 7 kuti vanzwawo kubva kune vamwe vanhu nezvenyaya iyi.
Tanzwa zvichemo kubva kune vamwe veruzhinji pamusoro pemabatirwo evamwe varwere, kunyanya madzimai ane pamuviri uye vachangobatsirwa. Kuburitsa nerapid response services yatinayo seWomen's Coalition, tapatatofonera medical superintendent weGeneral Hospital uyo atipa chidzidzo chekuti nyaya dzekupona kwemadzimai ndidzo dzavari kunyanya kukoshesa, uye atikurudzira kuti kana pane nyaya inenge isingafambi zvakanaka tipote chitaura navo kuti igogadziriswa.
Studio 7 payasvika pachipatara apa panguva dzemasikati yaona vanhu vange vachidzorerwa kumba vachiudzwa kunzi chipatara ichi chiringotambira vanhu vari kurwara zvakaipisisa. Mumwe wevanhu ava ndemumwe murume angozvidoma nezita rekuti Stole, uyo ange achikamhina uye achiratidza kurwadziwa zvikuru mushure mekukuvara adonha kubva mungoro.
Ndakapinda mungoro vanasiya ndauya kuno kweRegional Hospital, ndauya kuno vanasiya ndauzoende kuno
taedza kunzwa kubva kumukuru wechipatara ichi Dr. Fabian Mashingaidze, asi vati titaure nemukuru anoona nezvekudyidzana kwechipatara neveruzhinji amai Violet Hupeki, avo vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasati vanzwa nezvayo. Studio 7 aina ukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe pamire hurumende pane zvirikuitwa nechipatara ichi. Asi vakambo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kunyange hazvo zvakakosha kurwisa chirwere checoronavirus, zvakakoshawo kuti vashandi mune zveutano vayeuke kuti kune zvimwewo zvirwere zvakawanda zvinogona kuviringidza upenyu hwevanhu.
Ndoda kukurudzira makliniki edu ese nezvipatara zvedu ngatirambei tichirapa varwere vanonida kurapiwa. Semadzimai ane nhumbu, nhumba ingamire kuzvarwa nokuti kwaita korona, saka ndokurudzira mahealthcare workers tive nemwoyo murefu panyaya iyoyi. Asi zvakare ndoda kukurudzira hurumende nokuti izvo kuti vasevenzi vedu vasevenze mwoyo wakachena, ngativapiwo zvikwanisiro zvacho zvokuti vasevenze.
Senzira yekuedza kurwisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus, hurumende yakatora matanho akawanda kusanganisira kuisa mutemo wekuti vanhu vanorwara vari muzvipatara vanofanirwa kungoshanyirwa nemunhu mumwe chete chete panguva yekushanyirwa. Nyika iri pakati pekutevedzera chiga chakatarwa nehurumende chekuti vanhu vagare mudzimba vasingafambe-fambe zvisina zvikonzero zvakati tsvikiti senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Pari zvino munyika mave nevanhu vapfumbamwe vabatwa nechirwere ichi kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dzinotsigira pfungwa yekuti vanhu vakamboongororwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus here kana kuti kwete vakawanikwa vasina vaongororwe zvakare. Izvi zvinotevera mashoko emukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira, avakaudza bepanhau reHerald ekuti vanhu ava vanogona kunge vakakasika kuongororwa chirwere ichi. Zimbabwe ine vanhu vanosvika 316 vaongororwa kusvika pari zvino, uye vapfumbamwe vavo ndo vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vamwe 309 vakawanikwa vasina utachiwana hunokonzera COVID-19. China yakazivisa kuti vamwe vevanhu vakambenge vapona kubva kuchirwere ichi vakazoongororwa zvakare vakawanikwa zvakare vaine utachiwana hwecoronavirus. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Manangazira sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu pataenda pamhepo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande, avanoti kana zvikwanisiro zviripo zvakakosha kuti vanhu ava vaongororwe zvakare.
Tinoona iri pfungwa yakanaka zvikuru kuti avo vakambotesta negative for COVID-19 kana zvichikwanisa maresources achitendera vaongororwe zvekare kuti vaonekwe kuti havana here chirwere checovid-19. Testi yatiri kushandisa muZimbabwe inonzi PCR, iyo inoshandisa maswab mumunhu kana nemumuromo kutarisa kuti utachiona hwecoronavirus uripo here kana kuti kwete, ine yatinoti sensitivity rate ye70%. Saka kureva izvo kuti 30% yemacases inokwanisa kubuda iri negative asi icho chirwere checovid-19 chiripo. Saka vanhu vanokwanisa kunge vakatestwa asi utachiona husati hwavakubatika patest. So zvataurwa nenyanzvi dzekuministry of health kuti vari kufunga iwo kuti vazoongorora zvekare vanhu vakambotestwa zvinonge zvigona kanaka, izvi zvinopindirana nezvinoonzoonekwa pachirwere checovid-19.
Tiri kuzwa kuti vamwe vambenge varapwa chirwere checovid-19 kuChina vakazoongororwa vakawanikwa kare vane utachiwana hwechirwere ichi. Chii chinenge chatora nzvimbo pakadaro?
Pari zvino hapasati panyatsova nemastudies akawanda maererano nezvechirwere checovid-19. Saka hapasati panyatsova neumbo unoratidza kuti zvinokwanisa here kuti munhu aite reinfected kana kuti aite inonzi relapse kana achinge amborwara nechirwere checovid-19. Asi zvatinowanzotarisa ndezvekuti kana munhu achinge abatwa nemaviruses akarecover kwachiri anowanzodevelopa yatinoti immunity yekuchirwere ichocho. Asi vamwe mastudies akaitwa maererano necovid-19 anoratidza kuti immunity inogona kunge iri short term, kureva kuti munhu akamboinfectwa necovid-19 anokwanisa zvekare kuti after some time kana achinge aexposedwa anokwanisa kuzoitwa infected again necoronavirus.
munoti neuwandu wevanhu vaongororwa kusvika parinhasi tichiona kufambidzana kunoita vanhu.
Vanhu vaongororwa muZimbabwe vashoma zvikuru, kunyanya tichitarisa kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa dzava nemacases avakutopfuura 1,000. Saka tinokurudzira zvikuru kuhurumende kuti dai vawedzera vanhu vari kuongororwa.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7, munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave.
Mutori weStudio 7 Nonurai Jena uyo akasungwa nemapurisa nezuro muchinoi apo akanga achiita basa rake semutori wenhau amiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi. Jena uyo ari kutongwa achibva kumba kwake anzi adzoke kudare musi wa7 Chivabvu. Jena haana kubvisiswa faindi kuitira kuti nyaya yake inzwikwe nedare achibva kumba. Gweta Jena vakudzai choga vati havakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo yava mumatare edzimhosva. Asi vachoga vakaudza Studio 7 nezuro kuti Jena akatanga kusungirwa nyaya yekuti ari kushandisa kadhi regore rapera. Asi vakati nyaya iyi yakazochinjwa nemapurisa ava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct. Asi Jena ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Munhau dzemitambo, sangano rePremier Soccer League rinoti riri kushandura nguva inotanga mitambo yenhabvu munyika zvinoitwa kune dzimwe nyika dzinotanga mutambo uyu muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwemakore makumi mana nhabvu yemuZimbabwe yanga ichiramba kuita shanduko ichitanga mitambo muna kurume kusvika muna mbudzi, kwete kutanga muna Nyamavhuvhu kusvika muna Chivabvu sezvinongoitwawo nhabvu kune dzimwe nyika pasi rese. Asi vanoziva zviri kuitika muPSL vanoti chirwere checoronavirus ndicho chamanikidza shanduko maitiro aya, zvekuti vanotungamira gungano iri vari kuda kuti mitambo yemuno itevere nzira yemitambo yepasi rese kutanga mwaka uno. Zvikwata zvakatopedza kunyoresa vatambi vazvo vemwaka uno nePSL nechipiri kugadzirira kuzotanga kwemitambo. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Debele vanoti vari kutarisa nzira dzese dzinokwanisa kuti mitambo itambwe kusanganisira kutanga muna Nyamavhuvhu. Asi vaNdebele vabuda pachena kuti pari zvino havakwanise kubuda nechisungo chakasimba chekutanga mitambo iyi sezvo pasina anoziva kuti coronavirus iyi ichatisvitsa kupi. Muna 1997 vePSL vakamboda kuita kuti mitambo iyi itange muna Nyamavhuvhu ichipera muna Chivabvu, asi zvakakona nekuti dzinandare dzemuno dzaive dzisina zvekudhonzesa mvura zvakakwana kana kuchinge kwanaya. Asi dzinandare idzi dzere kugadziriswa dzitarisirwa kuve dzapera muna Nyamavhuvhu. VaNdebele vanoti vachaita musangano sekanzuro yePSL kana zvinhu zvichinge zvajeka nezvechirwere ichi kuona kuti mitambo vanoifambisa sei. Nhabvu pamwe nemimwe mitambo yese yakambomiswa nemhaka yecoronavirus, izvo zviri kunzi nemuteveri wemutambo uyu vaJustice muzane namo zvinopasira kuti chirwere ichi chisa pararire.
Chese tinozvipoti, ingave boxi, ingave chikara chinofana kumira. Tutanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here tsvaga solution. Kana tasvika ipapo, zvinotozvipoti.
Vachitarisa matengerwo anga achiitwa vatambi nezvikwata, muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti mitambo ichanakidza zvikuru apo ichatanga.
Gare gore neri ndoona zvangu kuti richange rakati simbi pakuti kukwatisa FC Platinum yakabva yatenga international midfielder uko 23 years. Dynamo yakabhuilda Rakini Nadolo kufranja zvati yange isina mavanhu vaikuwisa. Uita Harare City yakatora part of my experienced players from Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwatisa kusinyita naDeliver Mukamba. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rinei.
PSL yakamirira kunzwa kune vanoipa mari veDelta Beverages kuti makwikwi emwaka uno achange aine mari yakawanda zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Marvelous, ndinambotaura zvino ndoita precious chuswa. Todawo kuzva kuti ndokunzwa uchinzi pari pane vamwe vanowanika uchinzi vazorikafa. Tiri kuti vanhu ava vazorikafa chii? Havasi kutitsanangurira vanhu kuti chii? Vanenge vapiwa mishonga here? Ingavano kuri kunzi mishonga yacho hauko, saka vanhu vacho vakurikafa sei? Kuda kana pane ane idea angatiudzawo, ainoo kuti handisiri ndega ndine mubvunzo wemwana.
Ndinoitwa Admo Jokwiro, ndiri chiremba kunyanga hospital. Chirwere checoronavirus chakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti muviri wemunhu wega wega une masoja anomudzivirira. Pachirungu anonzi ma white blood cells. Masoja iwaya chero chirwere chipi chikapinda muviri memunhu tine masoja anotichengetedza. Asi masoja iwaya akakurirwa ndopanozonzi munhu arwara akupinda muchipatara akubatsirwa nemishonga nechii. So pachirwere checoronavirus kana chisina kubata munhu zvakasimba kana chisina kukonzera macomplications, masoja emunhu akakwana kuti achirwise chirwere ichi tichisvika pakupera. Saka vanhu vari kunzi recovered vanhu vekuti vanenge vabatwa nechirwere ichi, asi masoja emuviri mavo okwanisa kukurira chirwere ichochi pasina mumwe mishonga inenge yatorwa. Ndo inonzi immune system yemunhu. Munhu umwe naumwe ane defense mechanism kana kuti zvinomuchengetedza, ndo inonzi immune system. Kana immune system yemunhu yakasimba inokwanisa kukurira chirwere ichi pasina mishonga inenge yashandiswa.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko recoronavirus iro ravhiringa pasi rose. Yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inopinda muzuva reshanu mapurisa achifirita musika wembare senzira yekuparadza utachiwana hwecoronavirus iyo yabata vanhu vapfumbamwe uye kuuraya munhu mumwe chete muzimbabwe. Mapurisa orambidza kutengeswa kwedoro achiti zviri kukonzera kuti vanhu vaungane. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti vanhu vakamboongororwa vakawanikwa vasina coronavirus vaongororwe zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nawo dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlaka 3 Mabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani eselifunyenwe lile gcikwane le-coronavirus eZimbabwe selisiyagalolunye kuthi emhlabeni jikelele selisedlula isigidi i-1 million, iningi labo kungabe Melika.
Yebo, izandla zakho zivikelekile kodwa ama-gloves yiwo asephethe ingcekeza. Usuka wethuke ubona umuntu ogqoka ama-gloves ezibamba ubuso kumbe enesifiso sokuxhawula abanye. Ngasazeni ukuthi nxa ugqoka ama-gloves, ama-gloves asuka abe yiwo inyama yakho.
Iningi labantu abasemhlubulweni weMandebeleni lithi abanalwazi lwempilakahle evikela amakhala, umlomo, lezandla, ama-mask, lama-gloves ekuvikeleleni ukuthelelelwa igcikwane le-coronavirus.
Ngisebenza labantu abaningi abaphuma emazweni atshiyeneyo, Angola, Cameroon, America, Holland, Zimbabwe, Botswana. Yeah, so uproducer wami layo uvela lapha eGermany. Akuhamba kahle nje ku-social media, don't try Africa did very well.
Uhlelo woza Friday silentombazane esakhulayo uPamela Nothando Bhulu, owazakala kakhulu ngegama lakhe lokucula uNomina. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani eselifunyenwe lile gcikwane le-coronavirus eZimbabwe selithoba munwe munye 9 futhi emhlabeni jikelele selisedlula isigidi esisodwa i-1 million. Phakathi kwaleli nani abantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 236 ngabeMelika asebebulewe yileli gcikwane eliqhamuke kwele China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,325. EleMelika, ele-Italy, lele-Spain yiwo alokhu ekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane. Emazweni awezokazi le-Afrika, inani lasebefunyenwe belegcikwane leli selisedlula inkulungwane ezintathu i-3,000 labulala abalikhulu i-100, osokubangele ukuba iningi lalawa mazwe livale imingcele okwesikhathi esithile emizameni yokuvimba ukulethelwa leli gcikwane ngabavela phandle kwamazwe. EleZimbabwe inani libikwa selifike ku Toba munwe munye lathatha umphefumulo umuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, abe World Health Organization, bathi akuwatholakali muthi wokwelapha leli gcikwane. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu. Njalo nje iningi labantu abasemhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi alilalwazi lwempahla evikela amakhala, umlomo, lezandla, ama-mask, lama-gloves okuchasiswa zingcwethi zezempilakahle ukuba kusetshenziswa ukuvikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus lona eselithethe umphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
iningi lezizalwane zeZimbabwe seziqalile ukusebenzisa impahla yokuvikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19, kodwa ezinye zithi azinalwazi lokuthi ama-gloves lama-mask asebenza njani. UDokotela Rogumbo uchasisela uZulu ngokusebenza kwama-gloves lama-mask lawa.
Ukuthi kulalaba bagqoka ama-gloves, hayi ngiyacela lingahambi ligqoka ama-gloves indawo yonke. Qala ukuqakathekile ukugeza izandla. Uma uzafuna ukuhamba ugqoka ama-gloves, asikungabamba ulutho sokufanele utshintshe lawa ama-gloves owalahle. Hathi ukugqoka ama-pair ama-gloves ekuseni kuze kuyefika ntambama. Wena uyabo susenza ulunya kungoba uzahamba ugcwalisa lelo gciwane, uzahamba uligcoba indawo yonke.
Umqondisi weZimbabwe Social Rights Center uMnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu ugcizelela okuthiwe nguDokotela Gumbo.
Kake ngithi khona lokwesaba especially indlela ama-gloves asetshenziswa ngawo. Ama-gloves wona ngokwawo ayenzelwe umuntu okwazi ukuthi uza kuyabamba ingcekeza kumbe uyakubamba lokho okungafanelanga akubambe okungagcina kumthelele umkhuhlane. Siwabona kakhulu esitshenziswa ezibhedlela ngumongikazi emalebhu kumbe nje laba abasiphathela ingcekeza emakhaya besithuthela ingcekeza ezindlini. Even noma ngubani osebenza engadini yakhe uyagqokela amaklasi uza angabambi ingcekeza. Ngakho ke ngalesi sikhathi abantu besisaba njalo bethukile umkhuhlane esibhekane nawo. Abantu abaningi basuka bahambe begqoka ama-gloves bangabe kwazi ukuthi bawasebenzisa njani. Ama-gloves umuntu wagqokile usuka acabanga ukuthi hayi ngoba ugqoka ama-gloves engachawula noma ngubani. Kumbe ngoba ugqokile ama-gloves usengenzani sengazibamba ngoba uvilekelekile. Yebo izandla zakho zivikelekile kodwa ama-gloves yiwo asephethe ingcekeza. Usuka wethuke ubona umuntu ogqoka ama-gloves ezibamba ubuso kumbe elesifiso sokuxhawula abanye. Kasazeni ukuthi nxa ugqoka ama-gloves, ama-gloves asuka abe yiwo inyama yakho. Ngakho ke the same way esithi ungazibambi ubuso kumbe qhubeka ugeza izandla yiyo into omele ukuyenze laloba ugqoke ama-gloves. Kasikhuthaza ukuthi abantu bahambe bawagqokile nje indawo yonke lapha bayakhona bona bekwazi ukuthi kasoze bayayisebenzisa izandla zabo ukubamba lapho kulomkhuhlane khona. Abantu kabakhuthazwe ukugeza izandla nesepa langamanzi isikhathi ezitshiyeneyo ngelanga ngelanga. Okungathi ngesilungu at intervals, whether yazinika ukuthi every 20 minutes, every 10 minutes, kusiya ngokuthi wena umuntu okhuthele okunganani. Ungazibona usugqoka ama-gloves, ungakaxhawuli omnye umuntu kumbe ungazibambi wena. Wakhuphe walahle ebhini ngoba yiwo asethethe ingcekeza yonke okade ungayibamba ngezandla ubusugeza izandla. Ama-maski bakithi sesifunde into eziningi ezishiyeneyo. Abanye bathi khona ayasebenza ngoba igciwane lisemoyeni aza kuvikela ukuthi ungaliphefumuli. Abanye bathi ancedisa laba bazibona owabazizwa bengathi babanjwe umkhuhlane ukuze ungamemetheki. Okwakhathesi usixwayiso esesisiphiwe yikuthi khona abantu abenelisaka bagqoke ama-mask ukuze bazivikele ngoba kawazi ukuthi umuntu ozahlangana naye ngumuntu onjani njalo ophethwe umkhuhlane bani. Ukuze uzivikele wena lawo ukhululekile ukuthi ugqoke leyo mask especially abahlanganela lomphakathi. Okokugcina i-mask ye-mask ziyatshiyana bakithi. Ungathola uhlobo le-mask evunyelwa ukuthi uyisebenzise ilanga lilodwa akutsho ukuthi sokumele uyisebenzise iviki. Kuzamele uyitshintshe kwenze ukuthi lawe uzivikele ungathathi ingcekeza enamathele ku-mask uphinde uyihotshe futhi ibuyele emzimbeni wakho.
Ilunga ledale lePhalamende kobulawayo ePhumula uNkosazana Sichelesile Mahlangu uthi esigabeni sakhe umkhuhlane awukabi khona kodwa uZulu uphila nzima.
Umkhuhlane lo weCOVID ngapha eCOVID 19 ngimi kuconstituency yami I angatholi any report from anyone even nalabo esayesibakhangela esibacabangela ukuthi ngabe maybe bele flu engani isibingani sisestejini sokuthi isingani umuntu oselesikhathi eside hayi most of them singaze sibarefer ezibhedlela ukuthi bahambe bayehlolwa baphuma bengabanjwanga lowo mkhuhlane. Engukhangelele engubonayo kakhulu ukuthi abantu abakafika estejini lesana sokuthi bahlale ezindlini. I think okunye okwenziwayo ukuthi kule poverty eningi kakhulu eZimbabwe ngoba fine bayakwazi kahle kahle sibili ukuthi kulomkhuhlane sebewazi sibili umkhuhlane lo ukuthi ukhona but khonokho nje abantu bazitshela ukuthi ngokunatha amalemoni lokunatha kroka ama remedy lawa angkhaya izihlahla ini kuyabasiza ngoba into emqoka kakhulu kibo yokuthi ukuhlala endlini akubalethele rather than ukuthi banathe ini izinto zonezi ezizabenza kanjani babe ngcono babona kungcono ukuthi ba prevent ngendlela yokuthi bazinathele amalemono ginger and lokuhlala nje endaweni egudumalayo.
Kusenjalo namhlanje isibhedlela sempilo Central Hospital sithole isipho esivela kunkampani eConnect. Umqondisi womsebenzi kulesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ngesipho lesi.
Namhlanje impilo sithole idonation evela kuEcoSure ukuthi impompi okuthiwa ngama mobile sink ukuthi sifake lapho kungena khona abantu esibhedlela eminyango abantu bageze izandla zabo bengena esibhedlela. Lokhu siyabonga kakhulu abe-EcoSure kuzanceda ukuthi abantu bengena nje esibhedlela base bageze izandla njengoba kulo mkhuhlane lo we-coronavirus ukuthi umuntu uyahamba lawo ethwele ezandleni. Yikho ukuhlanzeka kwabantu kuzasinceda kakhulu ukuvikela umkhuhlane esibhedlela sempilo. Siyabonga.
Okwamanje inhlanganiso zempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization ithi awukabi lomuntu okwelapha iCOVID-19, abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Amapholisa athi ukuthenga utshwala akusavunyelwa ngoba lubangela ukuthi abantu bangaziphathi ngesikhathi lizwe liphakathi kokulandela izibopho zokungaphumi ezindlini kusekunqatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele intatheli zindaba ukuthi kusukela izolo akuseyi kuvunyelwa ukuthengisa utshwala. Indawo eziningi edolobheni lakobulawayo zibikwa zigcine izolo ukuthengisa utshwala. Sixoxe lesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa njalo oyisikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo esiqale ngokumbuza ngomumo wedolobho leli.
Hayi uhlelo lolu aluhambi kuhle ngoba iZimbabwe yezwa umnumzana uPresident Chamisa ekhuluma ukuthi kube le lockdown. Nguye waqalisa ukucela ukuthi kube le lockdown ngoba phela uhulumende wethu beyimbaxambili engafuni ukuthi acace ukuthi umi ngapi ngendaba yokuzama ukuvikela umemetheka kweCOVID-19. Into esisidanisa ikuthi khona ngesikhathi soneso abantu belalela umbiko kamnumzana uNelson Chamisa sesibona thina iSupreme Court eyiyo eyakhuluma isithi khona akula ilokhu zenini izindaba ziyahamba imthethwandaba kukhesi yona le ekaMashabire versus iMDC. Into esidanisa kakhulu ukuthi bame kwaze kwayefika i-lockdown ukuthi beyethule isinqumo se-Supreme Court. Lokhu mbona ngani vele bekuyindlela yokuzama ukuthi basibhinye, basitshaye i-2 feet manje kwehlule khonoko uzama ukuthi bese kugwenqe kwehlule ngoba lati sizimisele
sizwa kuthiwa amapolisa abe locuku izolo ebopha abantu betshaywa abanye ungasela ukuthi njengebandla lithini ngalokho
enye into edanisayo izwe ukuthi kule intatheli yezindaba ebotshwe eChinoyi kodwa phela lokhu kuphikisana lesinqumo esethulwa uMinister uMangwana owayethe yena ama intatheli zezindaba ezilama press card ka-2019 zizavunyelwa ukuthi zisebenze zingabotshwa so lokhu sokuletha ukuthi lapha koBulawayo kube labantu aba intatheli ezisabayo ukuthi ziyenze umsebenzi ngoba phela kathesi sokulamapholisa emgwaqweni amapholisa lawa awe riot nandi yakwazi ukuthi awe riot vele kathathi statement
umnumzana Siva Njirohodza isakhamuzi sakoBulawayo njalo oyisikhulumeli sebandla leMDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane leziphiwa nguFacetus Jeremiah. Abantu bakwele Melika abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, 700,000, babikwa sebelahlekelwe yimisebenzi ngale inyanga edluleyo kambimbijo kuphela. Ingcweti zezenotho zibika ukubana leli nani lilakho ukuqonga ngalesi sikhathi elimelika lilwisana lokuvimba ukumemetheka lokusabalala kwegciwane le-coronavirus. Isilinganiso sabantu abangaba ngamashumi amathathu lasithupha ekhulwini bakwele mali 36% silikwa siphumisa yavota kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende kuliviki kodwa iningi libikwa lingaphumanga kungenxa yokwesabela udlalela lwezombusazwe kanye lokuthelelwa igciwane le-coronavirus. Iziphathamandla zakwele Niger zithi kulabo kuza abangaba ngamakhulu amabili lengxenye 250 ababaleke emazweni abo anjengeNigeria, Ghana, Burkina Faso namanye abamelele izimoto zokubathwala besiwa endaweni yabo bodwa kuquarantine edolobheni leAgadezi ukuze babonakale ukuba balesibonelo zegciwane leCoronavirus na. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo inyathelo likahulumende weSouth Africa lokuvumela abathengisa okudliwayo ezitaladeni ukuthi baqale ukusebenza kodwa abanye bathi lokhu kungahle kubangele kumemetheka kwegcikwane leCoronavirus ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseSouth Africa.
Izolo ntambama umphathintambo ugatsha lokulawulwa kwezabelo unkosazana Dlamini Zuma umemezele ukuthi uhulumende usecabange ukuvumela izitodlwana labathengisa okudliwayo ezitaladeni ukuthi bavule imisika yabo noma nje isikhathi sokuvulelwa kwabantu ezindlini silokhu saqhubeka.
All bazaar shops should be opened, including
labathengisa ukudla ezitaladeni labo sebevunyelwa ukusebenza kodwa kuzafuze baqale bathole imvumo ukansila wabo loba kumunicipal
permit from their councillor or from their municipality and they are free to trade.
Lesi simemezelo sesilethe indaba ezimnandi kuningi lezizalwane zeZimbabwe. Emadolobheni lendaweni esihlala beZimbabwe abaningi eHilbo, Beria, Uvalle, yamalokishini abalisayi Alexandra, iSoweto leThembisa baningi kakhulu abeZimbabwe abaphila ngokuthengisa isitshwala, imibhida kanye lesithelo. Ukuvalwa kwala amabhizinisi ngesikhathi sensuku ezingamachumi amabili lanye abantu benqatshelwe ukuphuma ezindlini ngenxa yeCoronavirus bese kusitsho ukuthi iningi liza kwehluleka ukuthenga ukudla nokubhadala imithelo yezindlu abahlala kuzo. Isizalo seZimbabwe njalo umgcini inhlalo enhlanganiso ye-African Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, uthi ukuvunyelwa kwabathengisa ukudla laba kuzasiza kakhulu.
Sikubona kulinyathelo elizosiza imindeni ukuthi iphile, ngoba imindeni eminingi iphila ngale mali abayithola ngokuthengisa itradeni, bayondla imindeni yabo ngaleyo mali. Ngakho kusobala ukuthi uhulumeni besebona ukuthi cha, ngathi sokungena amanzi endlini, ngoba bonke labantu bazodinga ukwesekwa nguhulumeni, kanti uhulumeni mhlawumbe akanayo leyo budget eyokuthi abeseke abanikeze ukudla bonke laba bantu.
Kodwa kumgcini ihlalo enhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa eyezim imbokodo unkosazana Victor Mathuthu, uthi kuza kuba ngumqanzi ukuthi iningi labomama beZimbabwe bazithole lezi mvumo esezifuneka.
Kuzoba nzima ukuthola incwadi lezo, ngoba kufuneka babe nencwadi lezo bavumele ukuhlala njalo bathengise kwele mzansi Afrika. Okuyizinto abangelazi, amakhansili lawa ngeke nje abanikeze amaphemithi bengelazi izincwadi ezibavumele ukuthi ibahlale lapha eSouth Africa. Kodwa njengoba ilizwe limisiwe nje, asazi ukuthi ozathenga ngubani.
Ngakolunye uhlangothi unkosikazi Corence Mkhosi uthi leli linyathelo elingahle livula amasango okumemetheka kwaleli gciwane.
Angicabangi ukuthi kungagwema ukubhebhetheka kwalo mkhuhlane osenze saze saba sezindlini, i-COVID-19. Bekunganani umongameli ayeke wonke umuntu aqhubeke esendlini kuze kuphelele 21 days. Mhlawumbe isibalo sabantu abahlaselwa yilolu bhubhane lwe-COVID-19 singake sime ukukhuphuka.
Ngokwesibalo esethulwe nguhulumende, inani lasebebanjwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa selipanga kunkulungwane lengxenye 1462, kanti bahlanu asebebulewe ile ligciwane. Melesulo 7, Johannesburg kwele South Africa, New Benedict Mhlapo.
Uhlelo Woza Fridays lentombazana esakhulayo uPamela Nothando Bhulu wazakala kakhulu ngegama lakhe lokucula uNomina. Yena ke usebenzela kwele Germany. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda we Studio 7.
Ama bona majelimane njalo ungene ngodumo olukhulu intombazana yesikhalangeni lesi iphetheyo namhlanje.
Mina ngazalelwa ePlumtree eChangwa, lapho kuphuma khona ugogo umama kamama. Isikolo ngangena eChangwa Primary School, ngihlala logogo mdala. Then ngasengisiya ke eHavroni ngajoyina ifamily umama lo baba wami uphuma eBotswana. Ngasensi yakhe eMkhoditane Junior School, and then afterwards ngayeli Dumang Senior School. Kutheke abazali sebebhubhile, then ngasensi yakhe eGermany lapho kuhlala khona umngane wami esasifunda sonke eli Dumang, and then ngasengiyenza ke A-levels, and then ngaya ecollege e-business. Ngasensi yakhe e-university Aachen. And I can feel you there.
Umculo wakhe upheka ekhona le Munich. Polo na igama elithi Nomina uliphiwa ngubani?
Igama lami Nomina elokucula ngaliphupha. And I just liked the idea. So angabile album ephandle okwamanje, but ngile album which is ready for now. I'm saying that these are singles angu 5. Ngaqalisa ngo Mama Lendi remix yengoma ka Yvonne Chaka Chaka, then kwalandela ingoma yami engayibhalayo I don't cry Africa, baby love, Amadlozi, which was featured by abana wami, my brothers from Botswana, and then kwalandela ke okwamanje u Fetish Daddy. Brothers and sisters,
Nomina uqale semncane ucula kukanti umama wakhe wamenza waba lomdlandla ukuthi athande ezokucula.
Umama wami she's the one who influenced me ukuba nayo ngibe umuntu oculayo ngoba umama wayesithanda ukuhlabela kakhulu. Ngiyacabanga ngama weekends would watch ama church choirs ku TV. So she was really supportive of me ukuba nayo ngibe umuntu ohlabelayo. Ingoma zami ngizama ukuba nazibe le message. So nxa umuntu engalalela Don't Cry Africa it's about hope and then Baby Love yalandela it's about dealing with loss. And then amadlozi is about amasiko wethu ukubana singakhohlwa. And then okwathi esufetish dead is about sexual abuse yabantwana.
Wakhe ukuze udume kangaka kukhona abanye asebenza labo ukupheka lolu luju.
Ngisebenza labantu abaningi abaphuma emazweni atshiyeneyo, Angola, Cameroon, America, Holland, Zimbabwe, Botswana. Yeah, so uproducer wami laye uvela lapha eGermany. Akuhamba kahle nje social media. Don't Cry Africa did very well, Mamaland also, and then amadlozi okwamanje laye over 500,000 views on YouTube, uFetish Daddy over 1 million views on YouTube. So I think I'm doing quite fine. Of course there is room for more.
Omunye wabaculi bezimbabwe obukele nokulalelwa ngabantu abaningi kumakhasi yokuzilibazisa ye-social media. Shiya umlayezo kubalaleli ungakahambi wenomina.
Try and assist us to grow. Ngoba really i-music layo at the end of the day is business. Ngoba you have to invest a lot of money in the production. Abalaleli labo nxa bethanda ingoma basisupport ngokudownloada ingoma kumbe bastreame kumbe baye ku-YouTube basubscribe and so on. So my songs they are there kuma-digital stores wonke. And then ku-social media ngu-Facebook as Nomina and then Instagram Nomina_music.
Kuhle ukubona abantwana bakithi bephakamisa igama leZimbabwe phetsheya ngemisebenzi emihle. UNomina usezingeni eliphezulu kwezomculo. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Mpela soto entekini lonke livikeleke emkhuhlaneni. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlelo lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Inani eselifunyenwe lile gciwane le-coronavirus eZimbabwe seliyisitshiyagalolunye kuthi emhlabeni jikelele selisedlula isigidi esisodwa i-1 million, iningi labo kungabeMelika. Iningi labantu abasemhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi alilalwazi lwempahla evikela amakhala, umlomo, lezandla, ama-mask lama-gloves ekuvikeleni ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama ngu-Chris Gande, ngisithi libe lempelasonto elithukele.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.